hazvinambodisha mesa kuti outcome yabuda zvakadaro nekuti chaichitika ndechekuti Senate tisada kuiongorora structure yayo yakanyanya kuwanda maRepublicans saka kuti ndione vachivhotera mumwe wavo out of office handakuona kunge zvachaitika kudaro and also that from the beginning pakatanga impeachment iyi ndaingoona kunge nyanga iri something zviri political not the offense itself zvingazviri very very sketchy saka outcome iyi hainamborishamisa
asi semaonerenyu chii chinoita kuti ivo maRepublicans avhotere achitsigira vatrump
chinoitika ndechekuti panyaya dzemaelections vakatangadza ti taxes yekuti vanovhotera mumwe wavo out of office zvinobva zvakuve chena party and hapasina kutrustana saka vanhu vekuti vanongoda kungodii kungostika with maprinciples hatingi munopolitics muno maamerica maprinciples yekuti as long as ukapinda maoffice uine mavalues nemaprinciples eparty whatever zvinozoitika mbisika zvinozoitika along the way havazvione kunge zviri major kuti munhu angabviswe muoffice neparty yako
asi taona vamitt romney chete Senator Mitt Romney vachivhota ivo kuti vatrump vebato ravo ivo remarepublicans vange vachibviswa pachigaro munoona sei danho ravatori
pandavateerera vamitt romney vari kuti ivo is a man of principle saka maprinciples avo ndoaita kuti vavhotere mumwe wavo yemarepublicans abude muchigaro but at the same time ndirikuona zvinhu zviviri either Mitt Romney munhu anoda kuti asumudzirawo iye profile yake kuti azokwanisa kurana again semunhu akamboruza kana kuti anedata natrump because vakambokurudzana pamaprimaries before trump apita pachigaro hatikuziva kuti which is which